Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka muri yeZimbabwe. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 21, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vafamba vachipinda mumarestaurant, vakatanga kupinda muneimwe restaurant. Marestaurant vakapinda maviri kuPretoria, nezviro vanga vari muSandton.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvosvushikana nematanho ehurumende yenyika iyi ekusimbisa chirongwa chekudzinga zvizvarwa zvedzimwe nyika.
Vazhinji vana vari kuendeswa kunororeswa nguva isati yakwana. Tinoita kuti ini ndinzwe kufara chaizvo kuva ndiri kuita mutambo uyu waMondi Street.
Munyori wemitambo yekuvaraidza vanhu ane mukurumbira Peter Churu orumbidzwa mushure mekuburitsa mutambo wechipoko unonzi Molly Street. Vamwe varimi vave kutanga kukohwa gorosi vachiti vachakohwa matani mashoma pane avaitarisira, asi hurumende ichiti gohwo regorosi mwaka uno richazadza matura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kushushikana nematanho ari kutorwa nehurumende yenyika iyi yekusimbisa chirongwa chekudzinga zvizvarwa zvedzimwe nyika zvisina magwara anozvipa mvumo yekugara munyika iyi. Mapurisa anonzi ari kuita chipatapata chekuvhara migwagwa achigugudzira vanhu mudzimba achitsvaka vasina mvumo yekugara munyika zviri pamutemo. Bazi rinoona nezvemukati meSouth Africa rinoti riri kudzinga vanhu vari kupinda munyika zvisiri pamutemo vari pakati pezviuru 10 nezvishanu nezviuru makumi maviri 15,000 kusvika 20,000 pagore. Izvo rinoti zviri kupa kuti hurumende irasikirwe nemari yakawanda. South Africa inonzi ndiyo nyika ine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda kudarika dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vari kubuda muZimbabwe vachinotsvaka maforo manyoro nekuda kwekusagadzikana kwemamiriro ezvinhu munyika, izvo zvinosanganisira matongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheJohannesburg University Dr. Colin Chambwera kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya yeimmigration I think inyaya inogona kutangira kumaelections, pakunoti pane mapati ainyanyotaura zveimmigration akawana mafuta akawanda. Saka zvava kuita kunge nyaya iyi yeimmigration iriwo kufarirwa chaizvo nevanhu veSouth Africa, nenyaya yekuti muSouth Africa kao mavane vanhu vakawanda vasina mabasa vari kuti ivo vari kutorwa mabasa nevanhu vanobva kunze vanosanganisira maZimbabweans. Saka mumazuva maviri apfuura, Department of Labor neveimmigration nemapurisa vafamba vachipinda mumarestaurant, vakatanga kupinda muneimwe restaurant. Marestaurant vakapinda maviri kuPretoria, nezviro vanga vari muSandton, and kwese ikoko vachitora vashandi vavaisvikowana vasina mapepa akakwana. But hakusiri kwega kwazviri kuitika zvinhu izvi. Zvinhu zviri kuitika kunzvimbo dzakawanda, kuDurban, zvinhu zvakaitika kuPort Elizabeth. Ndingati zviri kutekeshera nenyika yose panguva inei.
Saka veruzhinji vari kupona sei nezvinhu zvakamira mamirira zvakaita iwaya?
Zvava kuenderana kuvanhu vasina mapepa panguva inei zvakaoma, nekuti nyaya iyi iri kusvika munyaya dzematongerwo enyika yobatanidzira kuti kune vanhu vakawanda munyika munomu vasiri kufara nekuti kune vanhu vasina mapepa vari kutora mabasa, uye vanobvuma kutambiriswa mari shoma. Saka vanhu ivavo vasina mapepa panguva inezvo zvakavaomera zvakanyanya. Asi kumaZimbabweans kune vamwe vane mapepa vanga vari pane ZEP, Zimbabwe Exemption Permit iya, vari kushanda. Nokuti pari zvinezvi vanhu veimmigration vari kuenda kumarestaurant ende ikoko kwakawanda maZimbabweans, asi vamwe vane maZEP. Saka ivavo havana madambudziko.
Kurudziro yenyu kumhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa panguva dzino ingava yekuti kudii nemamiriro akaita zvinhu?
Chokwadi chacho ndechokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kune avo vanokwanisa kuti vaite mapepa, zvakakosha panguva inei kuti vaite mapepa. Hongu zvakaoma kuita mapepa acho, asi chakakosha panguva inei chokuti paunowanikwa uri at least wanikwa uine paspoti ine mazuva, zvinogona kukubatsira. Kana usitori na paspoti zvachose zvinogona kundisa, uye kana kuti paspoti yako ine mazuva ake expire zvinogona kuoma zvakanyanyisa.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheJohannesburg University, Dr. Colin Chambwera, vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Munyori wemitambo yekuvaraidza vanhu Peter Churu ari kurumbidzwa zvikuru mushure mekuburitsa mutambo wake wechipoko unonzi Molly Street, uyo unoburitsa pachena kushungurudzwa kwemadzimai mudzimba. Molly Street inyaya yechipoko chinonzi chakanetsa kuchiredzi makore akawanda apfuura. Pasmondlovu anotipa nyaya inotevera.
Molly Street mutambo unoburitsa pachena nyaya dzemirishonga yemudzimba. Mutambo uyu unosiririsa zvikuru sezvo uchirondedzera zvinonzi zvakaitika muchiredzi makore anodarika makumi mashanu apfuura. Mutambi mukuru munyaya iyi, Molly, anonzi airarama nekuita zvepabonde. Mumwe murume waakadanana naye anonzi akapindwa nemweya wakaipa ndokupisa imba yainge yakarara Molly. Izvi zvakaita kuti Molly afire mumoto uyu. Nekupindana kwemakore, chipoko chaMolly chinonzi chakatanga kuonekwa mudhorobha reChiredzi, zvikuru pabhawa rine mukurumbira mudhorobha iri rinonzi Chigara Pasi. Churu anoti kuwanda kwemirishonga yemudzimba kwakamupa shungu dzekunyora mutambo uyu aine chinangwa chekuratidza kuipa kwemirishonga idzi.
Vana vedu kana vachinge vanetsana kure kure koko kwavari, kusina vana tete, kusina vana sekuru, kusina vakoma kana vanin'ina, vava kusvika pakupererwa zvekuti vanobayana nemapanga kana kuisirana muchetura kana kusunga mumwe womudzipa kusvikira naafa. Iri rave dambudziko.
Mutambo uyu une munhu mumwe chete wechidzimai anonzi Chido Tenga. Tenga anoti vanasikana vakawanda vave kuroodzwa vari vadiki uye vachizoshungurudzwa nevarume vavo. Tenga anoti ari kufara zvikuru kuti mutambo uyu wavepo kuitira kuti nyaya dzemirizhonga dzirambe dzichitaurwa nenzira yakareruka.
Vazhinji vana vari kuendeswa kunororeswa nguva isati yakwana. Zvinoita kuti ini ndinzwe kufara chaizvo kuva ndiri kuita mutambo uyu waMolly Street, nekuti nyaya idzi dzinobva dzataurika. Vanhu vakasiyana-siyana vandinenge ndichiitira mutambo uyu vanobva vanzwisisawo nyaya dziri kusangana nevanasikana nevakadzi vatiri kurarama navo munharaunda yeZimbabwe.
Vanorwira kodzero dzemadzimai vari mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana Muzvare eKenya Chifamba vari kukurudzira vanoita zvemitambo kuti vabatsire kurwisa mirizhonga yemudzimba kuburikidza nemitambo iyo ine chinangwa chekuti mirizhonga idzi dzive shoma kana kusavepo zvachose.
Mitambo iyi inobatsira zvakanyanya nekuti veruzhinji vanomhanyirako vachida kunotamba, vachida kunofara, vachida kunoona, asi pamwe chetepo vanenge vari kukurudzirwa kutsiurwa nekuoneswa kuti kodzero dzemadzimai nevasikana dzakakosha.
Vanodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti mitambo yakadai yakakodzera zvikuru kushandiswa kutaura zvinoshungurudza magariro evanhu nekuti inopa vanhu mikana yekudzamisa pfungwa pamwe nekunzwisisa zvinofanirwa kuitwa.
Saka play iri kuitwa yaMolly iyi inonyatsoburitsa pachena kuti vanokadzo vane kodzero dzavo. Ende dai isiri theatre production yainga dai ichinetsa kuti ibude senyaya mumanewspaper atinawo, asi nenyaya yekuti iyi itheatre theater yangu fanana yatinotiyo The Beast of Burden inoburitsa nyaya dzinoshungurudza madzimai dzakasiyana siyana.
Mumiriri wechiredzi Central mudarere National Assembly varopafadzo makumire vanoti kushungurudzwa kwemadzimai mumirishonga yemudzimba inyaya inosiririsa zvikuru.
Inyaya yatinotarisa kuti mitambo yakaita samoli e ibatsire vanhu kuziva kuti mirijonga mudzimba haisiyo mhinduro kumatambudziko anenge arimo. Saka tinokurudzira kuti vanhu vose kana vachinge vaita kupokana ngavatsvage vayananiswe zvisina mirijonga mukati.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo tsika nemagariro mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti mitambo ine basa guru mubudiriro yenyika, nekudaro hurumende iripo mukutsigira mabasa akanangana nebudiriro iyi kusanganisira zvinoitika mumagariro evanhu.
Munoona kuchiiswa zvinhu zvakaita kungana Arts Development Fund, ma National Arts Culture and Heritage Policy, Music Strategy, Film Strategy. Zvese izvi kuda kuedza kudonongodza nekugadzirisa kuti vanoshanda imomo zvivanakire, zviendeke, zvivape chouviri. Saka ndodaka rehurumende kugadzira zvinhu zvakadaro.
Mutambo uyu uri kutarisirwa kutenderera matunhu ose enyika uchikurudzira kupedzwa kwemirishonga yemudzimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vamwe varimi vanoti vave kutanga kukohwa gorosi vachiti vachakohwa matani mashoma pane avaitarisira. Asi hurumende inoti gohwo regorosi mwaka uno richazadza matura. Mutori wedu wenhau Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti kunyange vakarima ndima yegorosi yakakura yaitarisirwa inoita mahekta zviuru zana nemakumi maviri neimwe kana kuti 121,000 hectares, goro ravo richange rakaderera nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kusawana mvura yakakwana nekuda kwemagetsi mashoma avakapiwa pamwe nekunonoka kubhadharwa mari dzavo dzegorosi ravakaendesa gore rapera dzavaitarisira kushandisa mukurima rimwe gorosi gore rino. Mumwe murimi wegorosi kuchitombo Rwizi vaJames Marowa vanoti kungoenda kwemagetsi kwakakanganisa kusvika zvakanaka kwegorosi ravo kunyange vainge vakarima mahekta makumi masere avainge vakatarisira. Mumwe murimi wekuBeatrice kumashonaland East vaEfrem Soswe vanoti gorosi ravo rakashaya mvura yakakwana. Mukuru wesangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti zvinonetsa kuda kufembera uwandu hwegorosi richawanikwa, asi vanobvuma kuti varimi vakatarisana nematambudziko anosanganisira kushomeka kwemvura nekuda kwemagetsi aidzima nguva dzakawanda. Zvematunhu mudunhu remashonaland West amai Marion Chombo vanoti kushayikwa kwemagetsi kwakakanganisa kukura nekusvika kwegorosi mudunhu remashonaland West. Asi hurumende kuburikidza nemumwe mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaEvangelisa Ritatos inoti yakatarisira kukohwa matani zviuru mazana matanhatu mwaka uno kana kupfuura. VaRitatos vanoti nyika yasvika painoti inokohwa gorosi rinoikwanira zvekuti hurumende inenge isatenge gorosi kubva kune dzimwe nyika dzinosanganisira Russia neUkraine. Vari chacho sanoti vachaziva uwandu hwegorosi unenge hwawanikwa munyika yose mukupera kwemwedzi wambudzi. Hurumende inoti icharamba ichivandudza kurima kwemadiridziro kuitira kuti nyika iwane zvekudya zvinoikwanira. Mukuru weRussia vaVladimir Putin vakazivisa gore rapera kuti nyika yavo ichange ichibatsira nyika dzose dzaiwana rubatsiro rwechikafu kubva kuUkraine, izvo zvakaita kuti Zimbabwe iwane gorosi rinosvika zviuru makumi maviri nezvishanu zvematani pamwe nezviuru makumi maviri nezvitatu zvematani efotereza. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Studio 7 inokupai chirongwa chezvechitendero musi wesvondo wega wega. Apo tinokurukura nevemakereke akasiyana siyana. Kana muine vafundisi, vavhangeri kana vaparidzi vamunoda kunzwa kubva kwavari, kana mibvunzo iri pamusoro penyaya dzechitendero, tibatei panhamba dzewhatsapp. WhatsApp the naughty +1 202 465 0318. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Midza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muhupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Melody Gwangwara vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Women's Bureau. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti mabasa api anobatwa nesangano renyiri reZimbabwe Women's Bureau.
Tinoita mibato yakasiyana kusimudzira madzimai munyuzvo upfumi uye magariro. Tichishanda mumadistricts 35 munyika yose yeZimbabwe. Basa ratinonyanya kubata ndere kunyanya munezvekurima. Tinoitawo maprograms anotarisa zvenharaunda, kuchengetedza nharaunda uyezve zvinotikanganisa nemachinjiro emamiriro ekunze yatinoti climate change, sekuziva kwenyu kuti madzimai mazhinji emuZimbabwe anorarama nekurima uyezve akawirwa nedambudziko reEl Nino. So tine mabasa akawanda atiri kuita kuti madzimai akwanise kuwana chouviri kuburikidza nekuvapa zvekudiridzisa yatinoti drip irrigation, zvinenge zvinisola powered kuitira kuti vakwanise kunge vachiramba vachienderera mberi nekurima nguva iri kuchinja mamiriro ekunze, mvura ichishayika, zuva richipika zvakanyanya.
Madzimai aya ari kutambira sei zvirongwa zvenyu?
Madzimai ari kutambira zvirongwa izvi nemufaro zvakanyanya, nekuti zviri kuvarerutsira mararamiro avanga vachiita. Chokudya changa chava kushayika, asi nekuti pava nezvibhorani zvinoshanda nesola ende vakwanisa kuwana mvura yakawanda, zviri kuitawo kuti vakwanise kurima vachitengesa, vachikwanisa kupawo vana zvokudya uye kuendesa vana muzvikoro nekuchinja mararamiro emumhuri pamba chaipo. Uye zvichero mumhuri mava nemufaro mukugarisana, nekuti kazhinji panooma upenyu munzinda munoita bongozo. Asi kuburikidza nekuvandudzika kwemabasa avo ekurima, zvichiburikidza nerubatsiro rwatiri kuvaka, madzimai ari kufara zvakanyanya.
Munoshanda nemamwe masangano here?
Tinoshanda nemasangano akasiyana siyana. Tinoshanda nehurumende, tinoshanda nevatinoti madevelopment partners, madhona vanotipawo rubatsiro rwemari. Tichishanda uyezve nemimwe misangano yemadzimai iri muno muZimbabwe, kuti donzo redu rikwanise kunge richipararira matirimana ose ana matisingakwanisi kusvika.
Pari zvino pane zvirongwa zvamakatarisana nazvo here munguva pfupi inotevera iyi?
Nguva pfupi inotevera tiri kutarisira kuparura gadheni ratinaro kwamutoko 5 hectares riri pamutemo, richange richinga zvichitungamirirwa naminista weministry of women affairs and community development, uyezve nemamwewo makurukota achange achitsukuta pamutambo uyu. Mishure maizu zuri charamba tishanda mnimango ma district kufumizira kufuiwa kwe jifuyo jibiki uye jekurima kuende uzebezi zechivani nyoende rana nekuchinjo kwema mirigo yiku.
Pane jiminga mpinyi shamungati madzimai varikuta ureire kutivarikuta tisana na shopari jino.
Jiminga mpinyi shakanya jirikuta tisana na madzimai panguwa ino kushae kwa kembura. Uye jekuwa mirwane upenyu ni kutirubatiru watuno wana arukwani siku kukunje luchikuwa na mudzimai wose munharaunda. Tumekwanisa kunge tibatiru chine chikama hitimo chikama tukwanisa kwa narubatiru so upenyu wawo urukuramba uchila venera munaoze kuwa na jokujika munaoze kuwa na mvura even mariniro achona anobva atadza kuenderera mberi nekutimbura hapana uye zveunine iri kungoramba ichingodzokorera nguva nenguva.
Vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vanokubata ipapi.
Vanenge vachida kutibata vakasununguka kuti wana maofisi dzedu ari munzvimbo yehuside muHarare panhamba 43 kana Mbuyawayo dhorobha panhamba 29 Robert Mugabe uyezve pamasocial media vanokwanisa kutiwana pafacebook yedu noti Zimbabwe Ministry patwitter yatinoti yatakuti vanokwanisa kutiwana pazwbog painstagram vanokwanisa kutiwana zvekare pazimbabwe _winnings_dery then palinkedin tiripo sezimbabwe ministry.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Yashika nguva yakupinda muchirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro naMambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central, tichitarisa nzira dzavanoshandisa kukumbira mvura tichiona kuti yave nguva yekuti vanhu vagadzirire kurima. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu changamira Nembire.
Aya, ndinotenda vaJonga Kandemiri makadinzi muri Zimbabwe idareziwa kuti mavhengu dziri pana dzitongogara nerinyararo.
Mungatitsanangurira kuti munokumbira sei kuti mvura inaye?
Chokutanga chandoda kuti ndizivise vanhu veruzhinji, ini ndinotaura ndakamirira dunhu randinotonga. Tsika dzinosiyana, vari kumatebhelelende vanoita tsika dzavo, kumasvingo vachiitawo tsika dzavo. Sekutaura kwamaita vaJonga Kandemiri, nguva ino yakava yayegadziri rekuti tichiita mukorera yekukumbira mvura nemadende maro ekuti tikumbire mvura. Iyezvi kumbira ndotungamirira takatotanga urongwa hwacho, takagara pasi nevandotungamirira masabhuku kuti tiunganidze zviyo nechikwanze choita chiga chokuti tichikumbira mvura kubva kuna Musiki tichiteedza tsika dzedu. Mvura iyi tine nzvimbo dzatinenge takamisikidza dzinosvikwa nemidzimu, hadzisvikwe nepwere. Nzvimbo idzi dzinonzi madende maro, dzimba dzatinovaka nezvikwanisiro zvechivanhu, mapango, hodzi, hemupfuti nemunhondo nehuswa hwatopfirisa. Hadzisi imba dzatinoisa zvidhinha zvechingerengere kwete. Munogara machira nengoma, zvinenge zvakatoichikwa kare.
Mune nguva here yamunofanira kunge muchibika doro iri?
Wawa, watiri kugadzirira wekukumbira mvura haugoni kusiuzo kupinda mumwedzi wembudzi nokuti tinenge tateana nepakaipa. Saka masvondo mairi iri yekupedzisera kumwedzi wembudzi watingade wekutobva, isu tinenge tisisakumbire mvura, tinenge tatoita basa redu kare. Asi kana mwedzi wembudzi wapfuura, tinozopinda zvedu munana Gumugurumu taakukumbira mvura yacho, asi tapfuura mwedzi wembudzi.
Ndiani anozobika doro irori changamire Nembire?
Doro ratinobika iri rinobikirwa mumahari. tinoenda pasi pemuhacha rinoombererwa vanobika doro ndo vandingati vanenge vaguma kubereka kwete vana vadiki vachiri kutamba nemwedzi mumwedzi yakana ndataura kudaro kwete havabvumirwe uyezve hatibvumirire kuti kunzvimbo dzatobikira hwavawo kuitwe nyaya dzeupombwe kana kuti kuzorwe mafuta anonhuhwira kana kuita zvimwe zvinongererekana zvinoenderana nechirungurungu hatide sipo dzainenge dzichigedziswa ikodzo dzinofara kure mvura kazhinji yatinobikisa hwava iwowo haingocherwa pese pese inobva mutusipiki tinotiziva ichicherwa nemukombe asi zvese izvi tinozvitungamirirwa nemhondoro ndedzinoutira kwedu kwangu uko ndinyambuya svikiro rangu guru rinonzi ambuya akaseva vanozikana chaizvo ndo vanoita basa iroro rehwahwa hwokukumbira mvura asi regai nditi vajonga taakupesana nechivanhu nenyaya yekuti kune chinonzi climate change asi isisu pachivanhu chedu vajonga vandemiri ndechekuti kana nyenje dzaakurira nemhere dzaakupfumbudza totoziva kuti makaokokumayo kwezhizha waakuswedera pedyo mhepo tinoiteya tinonyatsoziva kuti pari zvino kana mhepo ichivhuvhuta ichienda kumavirira mvura ichiri kure asi tinozoona kana mhepo yaakudzokera kumabvazuva tozoziva kuti mvura yedu yaapedyo kunayo nenzaniso wokuti tinowana mvura wegore riratinge tinawo mwaka unowanikwa kubva kurarama kwedu mazhanje akabereka here neuwandu hwawo asi apa pane tsambati here matohwo akamira sei nzenze dziri kurira here kunyange dzakaurayiwa zvazvo idova rinotiratidza kuti mwaka uno hauva kumira zvakanaka hatigadzirirei nekuerera zvakasimba.
Manga makateerera kuna Mambo Nembire vaClemens Nembire muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chikamu chepiri pahurukuro yedu yekunayiswa kunoitwa mvura mutsika dzechivanhu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Vateereri, tinokuzivisai kuti chishanu chega chega tinokupai chirongwa chemimhanzi Woza Friday, tichikurukura nevaimbi vakasiyana siyana zvikuru vachiri kusimukira, tichikupai nzwisa yemimhanzi yavanenge vachibura. Vanoda kupinda muchirongwa ichi kana kudoma vaimbi vamunoda kunzwa kwavari, tibatei panhamba dzenoti +1 202 465 0318. Chirongwa ichi munochipiwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvoshushikana nematanho ehurumende yenyika iyi ekusimbisa chirongwa chekudzinga zvizvarwa zvedzimwe nyika. Munyori wemitambo nekuvaraidza vanhu ane mukurumbira Peter Churu orumbidzwa mushure mekuburitsa mutambo wechipoko unonzi Molly Street. Vamwe varimi votanga kukohwa gorosi asi vachinyunyuta kuti vachakohwa matani mashoma pane avaitarisira mwaka uno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.